This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 15 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gore ra 2014 to 2015 mvura haina kunaya futi zvakakwana. Zvinova izvo zviri kuita kuti vana vapinde pamatambudziko ekuwana chikafu. Saka gwaro retabuditsa iri riri kutaura izvo kuti vana vemataura ivavo havasi kuwana chikafu chakakwana panguva yakakwana.
Hurumende inoti vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika vave kusvika mamiriyoni mana, ukuwo sangano reUNICEF richiti vana zviuru makumi matatu nezvitatu vave kurwara nezvirwere zvekushaya chikafu. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamande wanzira vanoti hurumende haisi kuzorambidza vanhu kushandisa WhatsApp.
Vaimuri hamusisiri chachi isu tisava kuita izvi.
Vaive gurukota runoona nezvemasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti mutungamiri wenyika varobhati mugabe mbune ndo vakatumira mauto kuti avatsigire mukutsvaga rutsigiro musarudzo dza2008 idzo dzakave nhemirishonga yakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations Children's Education Fund kana kuti UNICEF rinoti zvirwere zvevana zvinokonzerwa nekushaya chikafu chakakwana zviri kukwira zvisati zvamboonekwa mukati memakore gumi nemashanu, sezvo vana vanodarika makumi matatu ezviuru vari kuda rubatsiro nechimbichimbe. Mugwaro raraburitsa nhasi sangano iri rinoti riri kushanda nemamwe masangano anopa rubatsiro pamwe nehurumende mukuona kuti vana ava vavaniswa kudya kunovaka muviri pamwe nemvura yekunwa yakachena. Sangano iri rinoti riri kupemha mari inoita mamiriyoni makumi maviri nerimwe emadhora kuti ikwanise kuendesa mberi zvirongwa zvayo zvekubatsira vana ava. Ngatinzwe hurukuro yataita navaBlessing Zindi vanovenyanzvi inoona nezvenjodzi musangano reUNICEF pamusoro penyaya iyi.
Sekuziva kwamunoita, Zimbabwe pamwe nenyika dzakati wandei dziri muno muSouthern Africa dziri kushaya chikafu nenyaya yekuti mvura haina kunaya zvakakwana gore rapera pamwe zvine gore rino. Asi hazvina kutanga ipapo. Gore ra2014 to2015 mvura haina kunaya futi zvakakwana. Zvinova izvo zviri kuita kuti vana vapinde pamatambudziko ekuwana chikafu. Izvi zvichikonzerwa nekuti mumba mevanenge vachigara munenge musina chikafu chakakwana. Saka gwaro retabuditsa iri riri kutaura izvo kuti vana vemataura ivavo havasi kuwana chikafu chakakwana panguva yakakwana.
Saka imi sesangano zvii zvamuri kutarisirawo kuita pakurerutsa ndima iyi?
Sesangano tine mudonzvo rekubatsira vana. Saka pakubatsira vana apa isusu tine zvirongwa zvakati wande, asi chakakosha chirongwa chekuti vana vawane kudya kwakakwana. Isusu seUNICEF tiri kunobatsira vana vanenge vachirwara nechirwere chekushaya chikafu chakakwana. Tichavapa mushonga yekuti vasarware. Mushonga uyu vanopiwa sechikafu. Saka tichapa vana chikafu, asi chikafu chinopiwa kumakliniki yatinoti therapeutic food pachirungu. Ndo zvatiri kuronga takanangana nevana ava vanenge varwara nenyaya yekushaya chikafu. SeUNICEF tinonangana futi nenyaya yemvura neutsanana. Saka isusu tichaona kuti zviborani zviri mumaruzevha zvisiri kushanda nenyaya yekuti zviri kuwandirwa. Tichazvigadzirisa kuti vanhu asi takanyanya kunangana nevana vawane mvura yakachena.
Taonawo kuti mugwaro renyu muri kuti muri kutsvaga rubatsiro rwemari inoita $21 million. Mari iyi muri kuitsvaga kubva kunani?
Gwaro reUNICEF rinoshanda nevatinoti madonor agencies akati wandei, kana kuti even vatinoti maindividual donors, vanhu vanenge vachikwanisa kubatsira.
Vanga vari vaBlessings Zindi vanovenyanzvi inoona nezvenjodzi musangano reUNICEF vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vakaudza bepanhau reHerald kuti vanhu vanopfuura mamiriyoni mana munyika vanoda rubatsiro rwechikafu. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kusamira zvakanaka kwezvinhu mumapurazi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatoisa chikumbiro kuti nyika nemasangano ekunze vabatsire Zimbabwe. Gurukota rinoona nezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti information technology vasupamandowanzira vanoti hurumende haina urongwa hwekudzivisa vanhu kushandisa WhatsApp, Viber nezvimwe panhare mbozha dzavo sezvanga zvokurudzirwa nevamwe vemakambani embozha nhare. Vemakambani aya vanonzi vari kuda kuti vanonzi vari kuti vari kutadza kuita mari nekuda kwekushandiswa kwezvinhu zvakaita seWhatsApp. Blessing Zulu Studio 7 abata vamandowanzira kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti vakambani anoita zvenhare muno, kunyanyanya vanoita nhare dzekufamba nadzo mobile phone, vakauya kudeni segurukota rinoona nezvenhare vachiti iyo mari yavanowana pabasa ravo yaakuita ichidirira kuburikidza nekuti makastomers avo aakushandisa maservices yakafanana na WhatsApp, ana Viber, vana Skype, awo asingavabhadhare kana achinge ashandiswa nekuti vanhu havachafona nefoni vaakufona neWhatsApp. Zvaakureva kuti mari yanga ichashandiswa kufona iyeye haisiri kupinda mukambani. Saka vaikumbira kuti ene hurumende yatarisa nyaya iyi kuti pamwe itakwanisa kuti irambidze makambani akaita sana WhatsApp, ana Skype nana Viber kuti vange vachishandisa manetwork edu ari muno pachena, asi kuti vabhadhare mari yakawanda kana kuti tiabhane kuti asapinde kwanise kupinda muno. Asi takati aiwa isiri hurumende inotasa zviri kumberi inoda kuti iro, tikati aiwa ngatishande pamwepo tichadhewo vana vedu vemuno muZimbabwe vatofanira kupigira nemari kuti vagadzirewo zvinhu zvakafanana sana WhatsApp, zvakafanana nana Viber kana kuti vana Skype.
Vari kuzvitambira sei?
Aiwa vakazvitambira zvakanaka chaizvo. Tiri kushanda navo zvokutoti kubva musi watanga January 1, 2016 patooneka humwe kaapo kari kubva mumari dzinobhadharwa navanhu vanoshandisa nhare, takatonangana nebasa iroro rekuti titsvage vana mumayunivhesitis, mumacolleges, mumasecondary school vane njere, vane ruzivo uye vane chido chekuti vadevelope kana kuti kugadzira maapplications iyaya anogona kushandiswa pambozvanhare. Kana angava magames, angava maapplications anokwikwidzana nana Viber, anokwikwidzana nana WhatsApp.
Gurukota rinoona nezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti information technology vasupamandowanzira vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vaimbove gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Mbune ndo vakasiya mauto achienda kumatunhu ose enyika kunovatsvagira rutsigiro musarudzo dzemuna 2008. Sarudzo idzi dzakaita mhirizhonga inotyisa uye vanhu vanopfuura zana nemakumi mashanu veMDCT vakafa, vakawanda vakapisirwa nekutiza misha yavo. Sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika hadzina kuzoitwa mushure mekunge vatsvangirai vati nyika yainge yaberekera ingwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaBasikiti.
mauto akazouya mu-2008 pasure pekuti vatangira wanga vahwina election vamugabe vaziwa saka mauto anokomandiwa nacommander in chief of the defence forces saka vanga vaziwa vacho ndo vakazokomanda kuti chingai munotibetsera kuti riraniyi ichiita neumwe mutongo saka few haasiri munhu wese wemuzano PF wakakomanda kuti mauto ainde aiwa ende mauto acho aitofosa nyange mayuti ezano acho achitonaweva kuti indai mundoita basa iri vachikomandiwa vakabatirwa futi saka vese vaiitirwa violence mayuti ezano aikomandiwa kuti aite violence asingadi nemauto oitira futi violence kune veopposition zvinova zviri rongo zvese saka hapana zvese zvaingova rongo maitiro acho muzano nekuopposition hakuna anozvida zvivhaerenzi izvi nekuti zvaingoitirwa kusevha munhu umwe anga azviwa sitakahwina zvisina vhaerenzi ndandiri mp ndatoelektwa pasina weopposition aroga
saka pakauya mauto aya kuna 2008 vachitsvagira vamugabe rutsigiro vaikuudzai kuti kudise maMP
vaiti imwi hamusisiri incharge isu tisava kuita izvi tisu tava kukomanda basa ratakatumwa kubva mumaparati unofunga kuti isu masoja tingasiya makembi tichiuya kuuya kuno tisina watituma ende masoja hatikomandiwi nepovhu imwe muri povhu saka tava kukomanda isu sevanongozviitira voga
vaimbova gurukota runoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwachebhasikiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti riri kushushikana zvakanyanya nenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika. ZPP mashoko ayo kuvatori venhau inoti iri kushushikana nekurohwa kwevatsigiri veZimbabwe People First pamwe neveMDCT nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF. Sangano iri rakurudzira vanhu kuti varemekedze bumbiro remitemo. Ratiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanira kutsiura vatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga uye kuti mapurisa asunge vose vanoita zvemhirizhonga. Mutongi wedare ramagistrate Mugweru muzvare Patekile Msipa nasi vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuna meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai pamwe nevamwe vavo vaviri vanoti mutevedzeri wavo vaAtwell Machikorauta pamwe nemunyori mukuru akambomiswa basa vaDaniel Matau. Vatatu ava vabvisiswa mari inoita madhora mazana maviri pamunhu uye vanzi vasiye magwara avo ekufambisa kumunyori wedare pamwewo nekuzviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo kusvika vadzoka zvakare kudare musi wa15 mwedzi unouya. Vatatu ava vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekusashandisa zvakanaka mari inoita madhora zviuru zvisere nemazana manomwe ane madhora makumi matatu nematatu. Kubva mugore ra2015 kusvika pakati pegore rapera ndo panonzi vatatu ava havana kubata mari zvakanaka. Rimwe remagweta ari kumirira vatatu ava vaAtwell Chinamatira vanoti varume ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti hapana panobatwa mari nameya kana mutevedzeri wake. Ngatinzwe hurukuro yataita navaChinamatira pamusoro penyaya iyi.
Vatatu ava vanosanganisira Hamutendi Kombai, Atwell Machirauda naDaniel Matau vapiwa bheu vaganziwo vabhadhare mari inoita $200 vanzi zvakare nedare vasanyidze mapasipoti uye kuti vayambirwa nedare kuti vasaingasiya nemafakasi vehurumende. Saka tiri kupara chaizvo zvinoratidza kuti matare edu haatiri kuita basa ravo nezveunyanzvi kunyange zvazvo pedi yanga ichipopodza ichishandisa simba rose asina izvozvo vafanira kupiwa bheo. Izvi zvinova zvatiradza zvikuru.
tinoona kuti vasungwa vanga vapedza maawa anodarika makumi mana nemaseri kana kuti 48 hours vari muusungwa. Vana kunge vachikorerwa here kodzero dzavo tichitarisa bumbiro remitemo?
Kodzero dzavo hatingati dzanga dzati dzachikorwa, asi zvinoratidza kuti maitiro anga achiita sei zvanga zvisina zvatingati pachirungu kuti sei, tichitarisira kuti vanhu avakapinzwa muchitobi musi weThursday musi waday vakararamo vakazoudzwa kudare musi weSaturday. Saturday yacho yavakaunzwa kudare, nyaya yacho yakazopinda kuma12. Izvo zvanga zviri kuitira kuti even bail application ikaitwa ruling izoitwa musi weMonday, panga pasina mukawa wakanaka wekuti bail application iitwe ipere musi uwoyo. Saka pamutemo vakasungwawo vakaiswawo kudare within 48 hours. Ndizvozvo, asi izvi zvakaitirwa zvisina good faith pakuti vaikazounza vainemekerwa mhosva musi weSaturday ende time yapera kuitira kuti bail application isaitwa zvikawana ruling musi uwoyo.
Vanga vari vaAtwell Chinamatira vanovegweta riri kumirira meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai nevamwe vavo vari parunhare muGweru neStudio 7. Vamwe vagari vekumuzarabani mudunhu remashanaland central vanoti vari kushushikana nemutero mutsva uri kudiwa nekanzuru yedunhu ravo kuti vanhu vakwanise kufambisa mombe dzavo vachidziendesa kunotengesa. Mumwe mugari wemudunhu iri vajustin Chimbwanda vanoti zvinhu zviri kuvaomera zvekuti nenyaya yekuti dunhu ravo rakatarisana nenzara uye vazhinji vave kutotengesa zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari iri pasi pasi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navachimbwanda.
Kuno zvazvina kuti batange zvekuti tikubhadha bhukugedha mari inotebwazwa mombe ega ine. Saka zvanova zvazvinya kuti bata kuno kuti gwee rakaoma kudai so. Saka tikazviya bata isusu vagari vemuzarabani kuti taakuveverwa kuti kudzara. Kudai kuita mombe dziri kukwara apo tiri kuratidza zvakare tichibatirwa nemari zvinova zvaati kuti nzara inyanya kutsvuka ropa kunzvimbo yedino. Kanzuro yedu inotanira kuve ichipera kusaite gomboko kwatiri kugadzara nemudhuru but tiri kutinaisa nechekuti takudatirwa isusu kuno kuteda teda tichitaa kuti zvida kutinaisa.
Saka kanzuru yakatanga kuita izvi rini? Makatanga kubhadhariswa mari dzirini uyezve dzinenge dzichinzi ndedzei?
Panenge dziritatu dzichibatirwa rezii zviri dzingari ndeyekuti kadzi ivate zviratidzwa zvayo ivatiri kuunganidzawo kunzvimbo yayo zviratidzwa zvayo iwane mubhenefiti ipapo ikwanise kuvakwa kunzvimbo yayo ndomaanikadosaka vakuzotwa rezii.
Pamunenge muri kubhadhara mari idzi munenge muchiendesa mombe kupi?
Tichiranga dzekukwara tichiranga kutengesa kukwara kuti tikaza nzara yakatibata kuno.
Mombe pari zvino dziri kutengwa mari kwamunoenda kunotengesa uko?
Kukwara kweizvozvi kwazviratidzikire nokuda kwenzara kuti unohamba svinguku vakutengesa mombe dzaedu $50 saka zvinowanika dzichiendesa kukwara kwakwara kuda ambadzikisa prize ndiye kuti mombe dzawandisa ikoko.
Kana munhu ane mombe dzake dzaari kuda kuenda kunotengesa muri kuwanikwa muchibhadhariswa mari pamombe imwe?
Pamombe ega ega chisiroti pamupurisa kupirwa nemapurisa kubvisa yepenity $10 kubvisa $50 yetransport kuenda ikoko kunozobvisa $10 yebhukugedhi yakati kuuyai ovataisvikaikoobeti tikwanise kutengesa.
Saka izvi zviri kukukanganisai sei uyezve zvii zvamuri kuda kuti hurumende iite kugadzirisa dambudziko renyu iri?
Izvi zvinonyaya kutikanganisa kuti ayo isusu tawatika tichachengeta zvipfuwo izvi zvitibatsire kana paya dambudziko seiroriapira hurumende pamusoro paizvozvo mhuka yakuti takaomerwa iwatika zvakare yakona kutora mari pamusoro pokuwedzereka tii ozvanyanya kutibata izvozvo ndaaratiziva zviita takaguda aya taiti ayo atse.
Mugari wekumuzarabani mudunhu remashanaland central vajustin Chimbwanda vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. The Voice of America, VOA. Nasi sachigaro yekomiti yedare reparamende inoona nezvematunhu amai Irene Zindi nekomiti yavo vanga vari muchitungwiza vachiona mafambisiro ari kuitwa basa nekanzuru. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMavelas Kumalo vanove mukuru wesangano revagariri rechitungwiza Residence Trust.
Kutanga kwemwedzi wapera waFebruary, Portfolio Committee yeLocal Government iyo yatinonyanya kushanda nayo inotungamirirwa navaIrene Zindi yakadaidza vakuru vekanzuru, mayor natown clerk vakaendawo ikoko kunomira pamberi pekomiti iyi vachibvunzurudzwa maringe nemamiriro akaita service delivery mumusha wechitungwiza. Vabvako musure mesvondo isu takadaidzwawo. Saka muzvinhu zvavakawana izvozvo vakazoti vane chido chekuti vachiuya kuno kumusha. Saka hongu vakwanisa kunge vachiuya kuchitungwiza nhasi uno.
Makwanisa kutaura navo here uye vanga vachitiwo kudii?
Takwanisa kutaura navo, tikatenderera navo, tikaenda kunoona dzimba dziri paunit A muwetland, tikabvapo tikaenda paunit P pane dzimwewo dzimba dziri kuwetland. Tazopedzisira tamumusha wenyatsime uko kwakagariswa vanhu, kusina marodzi, kusina mvura, vanhu vanorarama nekuchera migodhi neisina kunyatsodzika iya. Zvakarewo vachishandisa zvimbuzi zvinonzi pachirungu zviya mablair toilets. Saka izvi isusuwo takwanisa kuvatsanangurirawo kuti zvinopa kuti vanhu vange vachiexposwa kuzvirwere. Sakawo ngavatibatsirewo vaonewo kuti zvinhu izvi zvingagadziriswa here nechimbi chimbi.
Mukuru wesangano revagari vechitungwiza chitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vari parunare muchitungwiza makare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAmerica nhasi vari kuvhota musarudzo dzemaprimary elections dzekutsvaga achamirira bato remadhemocrats nemarepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa muna Mbudzi. Vari kutungamira kumarepublicans pari zvino ishoroma vaDonald Trump, kuchitiwo kumadhemocrats ndamai Hillary Clinton. Asi vanhu vakawanda vari kutarisa zvikuru sarudzo dziri kuFlorida neOhio, sezvo vanokunda apa vanenge vaswedera pedyo nekumirira mapata avo musarudzo dzenyika. Russia nhasi yatanga kuburitsa mauto ayo muSyria mushure mekupedza mwedzi mishanu chete ichitsigira hurumende yenyika iye. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati vapedza zvavanga vachida kuita. Mumwe murimi wechidzimai amai Nomusa Mapfunde vari kushura mare vachiri mafodya kudoma kumhangura kumashaland west. Chirimwa ichi chinozivikanwa chichirimwa kunyanya nevanhurume. Asi amai Mapfunde vaudza chioniso Jani weStudio 7 kuti hapana chingatadzisa madzimai kurimawo fodya.
Tobako chirimwa chine mari yakanaka chaizvo kana uri murimi ari kutanga. Unowanikwa uchizokwanisa kutengawo kana equipment yaunozoda kushandisa nekugadzirisa zvimwe zvinhu. Nekuti ukatarisa ana Chibagara akanyatsobhadhara, asi tobvako ukairimo zvakanaka ukateedzerawo zvinodiwa, aiwa unowanikwa uchiita uchizokwanisa kutobudirirawo semurimi.
Semurimi wechikadzi, tinokumbira kuti mutiudze zvamunosangana nazvo pakurima.
Mari yekurimisa iyi unowanikwa uchitambudzika nekuti mabhanga edu aya haasi kukwanisa kutipowo mari. Unowanikwa muchizonzi munzi masecurity dzimwe nguva vamwe varima havana zvinhu izvozvo. Zvadaro unozoenda pakubiridza pai, kana uchibiridza nemagetsi tiri kusangana nedambudziko rinovhesa. Dzimwe nguva unoona vanoita maload shedding, nyangwe hazvo mazuva ano vanga vachiedza kusaita, asi kwanga kutisukukanaya kunodonha mapoo. Mapole akadona vanotora kana vhiki chaira vasina kuya uzogadzira. Apa munenge makuchikora fodya makupisa, zvichireva kuti mumabhani muya moto hauchauya. sisi tunashanta ni magiti. Ova waita atambu zikore kutifoji ya kwenu kuna uwa. Zubatilo kutitiri mefoji ya noe ndira na kuturi kupi. Kune ma contract anopiwa dhani, chioniso. Kune ma kamba anogo na kusarudwa dhani. Uwapa. Asi hindi semu zimaisho angu. Ndaka wani kwa nchungu itambega. Paka wanda pati unosanga na nina zimaiwa nende wachirima wariku. Asi dhani kwa nina rumi zamu. Nano wanarubetiru. Asi rubetiru kune yusu mazimaiwa nende ari ega. Kashoma kutuwani. Ndaka tengesa fojga. Ndaka fojga warume waka uye kwa ndiri wakati. Murume wanyo wariku pingira. Ayo. Ndiji ndetu. Ende zenu jiri mkunga zedu ne makuru ya taka ito. Kuti warume ndo wangu kwanza kuita shumishi. Asi ayo, doba kutakuri jiro kumazimai. Kuti tinagona kuri mafojga ini. Tigoenda kumarket, tigo tengesa, tigo gona. Asi tinagona kuti tiite maorganization edu ma support system. Kuti tinobeti rana.
Pane jamuno funga ere kuti hurumende we ino kuna kubatirai.
Ongu, tinofunga hurumende edu. Ino sana wakumbu, famba, muna prazi, mjwa kanaka. Nanyati wawona kuti warimi, warikuni mafojga ndi wanani. Nekuti wani wameunda pandemisha izo varumi. Sinofiri lisa cha izo, choniso. Kutunotozo, wana tuwa kutocha gani, wechuru mwetu wakumijizi ya ikumbele. Muka endamori mega ya kazi, hawa wana kunye murishiria.
Murimi wechidzimai, amaino msamapfunde, vashitaura parunare kudoma kumangura na choniso January Studio 7. Vanhu vakawanda vari kutsutsumwa zvikuru nekuendeswa munhapwa kunyika dzakaita seKuwait, Dubai neSouth Africa, uko vamwe vacho vanonzi vari kumanikidzwa kuita zvechipfambi. Mapurisa anoti kune vanhukadzi vechidiki vemuZimbabwe mazana maviri vari munhapwa kuKuwait mushure mekunge vanyeperwa kuti kune mabasa akanaka. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namutungamiri Nkomo weStudio 7 namuzvare Rindai Chekerwa. Avo vanoshanda nesangano reInhuman Trade kuSouth Africa.
Nyaya yehuman trafficking idambudziko riri hombe hombe ratiri kuona kuno. Ini ndinogara kuSouth Africa ndokwandoshandira, asi tinoshanda kazhinji nevanhu vanenge vachibva kuti nekuZimbabwe vanenge vaitwa get trafficked from wherever kwavanenge vachibva ikoko vachiuya kunoko. And sekutaura kwamaita, vazhinji vacho vanotrafikwa for sex slavery. Vanonzi handei kune basa, kwamuka basa kuSouth Africa. Handei inro kubhadharira transport yako, chako iwewe ingouya chete, usina chawakabata. Munhu oti zvangu zvaita, otopinda mumota kana mundege kana chero pa transport ya apiwa. Oenda ikoko, next thing ashika ikoko, basaria hariko. Munhu akunzi iyo ndakatokukwidza bhazika, saka waakundi owa, watoone chikwereti changu. Asi chikwereti chacho hachiperi, chinoramba chichikura. Zvombonzi netransport yandakakupa, zvonzi chikafu chauri kudya, rufu yauinayo pauri kugara. Saka iyoyo inonzi debt bondage, ndo the biggest problem yehuman trafficking. Nekuti vamwe vanhu vanoti tikuda kudzokera kumba, zvonzi aivo but une mari yedu. Saka kana vaine mari yavo vanotofanira kushanda kusvikira chikwereti ichocho chapera. And since tizoti chikwereti chacho hachiperi, vanhu vanoramba varimo muhuman trafficking.
Munhu angazviziva sei kuti izvi ndezveunhapwa kana akavingwa nevanhu vachimuvimbisa basa?
Kazhinji kacho, if it's too good to be true, then it's too good to be true.
Muzvare Rindai Chekerwa ndevesangano reInhuman Trade vanga vachitaura parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa chedu cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yevanhu vari kuenda kuKuwait nedzimwe nyika vachifunga kuti vari kuenda kumabasa voguma vobatwa senhapwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika vave kusvika mamiriyoni mana, uko UNICEF ichiti vana zviuru makumi matatu nezvitatu vave kurwara nezvirwere zvekushaya chikafu. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoti hurumende haisi kuzorambidza vanhu kushandisa WhatsApp. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.